Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikumi 14/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voenda kunochema muzvare Mo Blessing Ali kumba kwavo kunyatsime kuchitungwiza. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vosungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yakamboraswa nedare muna 2016. Mumwe mutori wenhau obatwa nemhosva yekutyora mutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nasi vapinda munamato wekurangarira nengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali avo vakawanikwa vakapondwa nemugovera mushure mekupambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU PF vachiti hapana vachamisa vati hapana munhu akakodzera kuurayiwa Tinodzokora zvakare vachamisa vati hapana munhu anokodzera kuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vativo zvinosuvisa kuti muzvare Mo Blessing vakapondwa nevanhu vanozivikanwa uye kuti vakapondirwa nyaya dzebato ravanotsigira. Vachamisa vati hapana munhu vaenderera mberi vachikurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzisaite mhirizhonga kunyangwe dzikadenwa vachiti ndozviri kutsvagwa nevanhu vakaponda muzvare Mo Blessing. Vatiwo nhengo dzebato ravo dzinofanira kubatana nekushanda pamwe chete vakati vanhu vakaponda muzvare Mo Blessing vanofanira kurangwa nemutemo. Vaenderawo mberi vachiti vakatonyorera tsamba kusangano reSADC vachiriudza kuti nyaya yekushungurudzwa nekunyangariswa kwevanhu muZimbabwe yatanga zvakare. Mwana wemufi Silence audza Momo yapinda munamato wekurangarira mai vake kuti ave kutotya kugara pamba pamai vake nekuda kwemashoko enhengo dzeZANU PF munzvimbo iyi. Mufi ari kuchemerwa kumba kwasekuru vake kunyange hazvo munamato wanhasi waitirwa pamba pake kunyatsime. Gweta remhuri vaJob Scala vati mhuri yemufi yakatora danho rekuti muzvare Mo Blessing vachavigwa chete ndokunge vakamuraya vasungwa. Izvi zvatsinirwa nasekuru vemufi vaWellington Ali avo vati mhuri ichazozeya danho rayo nemusi wechipiri apo panotarisirwa kuitwa ongororo yekuti mufi akafanei kana kuti post-mortem. Mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti bato ravo rine chekuita nekufa kwamuzvare Mo Blessing vachiti zviri pachena kuti nyaya iyi ine chekuita nenyaya dzerudo. Vakatiwo mapurisa anofanira kupuwa mukana wekutsvaga Pius Jamba uyo akapedzera kuonekwa aine mufi. Vamugwadi vaudzawo Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzarwiswa nenhengo dzeCCC uye pane imwe nhengo yebato ravo yapisirwa imba. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi uye vachazivisa zvawana nekufamba kwenguva. Vativo vari kuferefeta nyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing uye vari kutsvaga jamba nevamwe vangadai vakauraya muzvare Mo Blessing. Mutezeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vari kuimbisa masambu kuti vachapiwa mari nezvimwe kana vakatsvagira ZANU-PF rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakaita nemasambu pamwe nemadzishe ekwaGutu paParadise Hotel nezuro, mutevedzeri wemunyori webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vakati masabhuku nemadzishe anofanira kuwanira bato ravo mamiriyoni mashanu emavhoti kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya. VaMohadi avo vakadzingwa basa remutevedzeri wemutungamiri wenyika vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira vasori vaivashandira vakati ivo vakatora danho iri nekuti bato ravo rainyepirwa kuti rine vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu iro risina. Vanoti misangano yakaitwa nemugovera yemasero yakabudisa pachena kuti bato ravo hatina vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu nekudaro masabhuku anofanira kumanikidza vagari vavo kuti vandopotera ZANU-PF.
Tikati isu jasi sadade yapure handei murimu wangaende kusero yake pakabuda chitukuzuro hapo masero yacho aripo aja akakuzama aizve so vaitinyepera vakomana kuti vaine masero. So nhamba yavo yemasero inoipa 3.6 million haishandi because tatozviguruva masandade kuti hakuna zvinhu zvakadaro. So tinofanira kuunga masabhuku kuti masabhuku ndivo vane vanhu, ndivo vanogara nevanhu, ndivo vanoita zvinhu zvese, vanogona kuti pachi 5 million. Hapana munhu angatipa 5 million panze pemasabhuku.
VaMohadi vakaendera mberi vachiti masabhuku ose ndeebato ravo, anenge aramba kushandira bato ravo gore rinouya anozosangana nezvirango zvakaoma.
Nadaro ndakazvibvunza kuti ivo masabhuku mangani munomuita muzimbabwe muno. Kaita karesechi kamu ndikataurirwa kuti no, masabhuku Zimbabwe yese ndinotaura masabhuku haitauri nemadhorobha kuti madhorobha hakuna kumira zvakanaka. Masabhuku vanhu kwavo. So ndabvunza ini kuti mangani vakanditaura kuti masabhuku research yangu yandaverifya kuti masabhuku Zimbabwe yese i36,000.
Vakaendera mberi vachiti masabhuku anofanira kuona kuti vanhu vavo vasingati kutsigira bato reZANU-PF vashayiwa rubatsiro rwechikafu chinobva kuhurumende apo vanhu vakatasana nenzara gore rino. VaMohadi vakaendera mberi vachiti kutanga mwedzi unouya masabhuku anenge ava kutambira mari yekunze yekuamerica inosvika $50 emadhora uye kuwedzerwa mari yemunyika yavagara vachitambira iyo isingakwani. Pamusoro pazvo vachatengerwa mabhasikoro nemagejo ekurimisa nehurumende semuripo wekuvatsvagira rutsigiro. Mashoko ava Mohadi ekupinza masabhuku nemadzishe mune zvematongero enyika ashoropodzwa nevema mapato anopikisa pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ati uku kutyora dumbiro remutemo renyika. Ona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari vemagutu veGutu Residents and Ratepayers Association kana kuti GURA Valoid Mfudze vati ZANU-PF iri kutyora chikamu 281 chebumbiro remutemo icho chinoti madzishe nemasabhuku haafaniri kupinzwa mune zvematongerwo enyika.
Vakataurisa nezuru pamusangano wakaitwa katika chamadza isu sevagari vemagutu uye sesangano rinomirira vagari harisiro basa remasabhuku nemadzishe kuita zvematongerwo enyika kutsvagira bato rusigiro Bumbiro romutemo wenyika rinobudisa pachena chedu kuti basa remasabhuku nemadzishe riri kuchengetedza tsika nemagariro akanaka munyararo. Bumbiro romutemo rinotaura pasection 281. Sabhuku kana mambo haafaniri kuva nhengo yebato rezvematongerwo enyika kana chito zvematongerwo enyika aine dii raakarerekera.
Izvi zvatendwa nasachigaro wesangano rinomirira masangano akazvimiririra reChrist in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa avo vakurudzira masabhuku kuti varambe zvavari kunzi vaiite nekuti hazvisi pamutemo.
Asi tinopa masadunhu nemasabhuku nemadzimambo kuti tivazivise kuti zvavari kukurudzirwa kuti vaiite hazvitenderwi pamutemo. Bumbiro remutemo haritenderi kuti sadunhu, mambo nemadzishe vashandiswe nebato rematongerwo enyika. Vanofanira kuva vegutsa ruzhinji vachifadza munhu wese ari mudunhu mavo, vachitonga zvisina tsvete, vachitonga zvinofadza nezvinogutsa vanhu vose. Saka vose vari kumbunyikidzwa ngavamire vachimirira kodzero dzavo vachishandisa bumbiro remutemo.
Unyori wezvesarudzo mubato reCCC mumasvingo vagodri madzikanda vasoropodza ZANUPF achiti haitevedzeri mutemo wenyika.
Tinozviziva kuti vari kuzviita izvozvo, asi takazviziva kare kuti vagara havatevedzeri mutemo, vagara mareforms havadi. Asi chatinoziva ndechekuti kana iwo masabhuku acho haashadiwo, and ukatarisa ZANU inoti iyo hatidi kuti madhaiaspora avhote nokuti isusu hatizogoni kuenda kunokampena ikoko. Tingozvibvunzawo kuti isu veTriple C tingakwanisa here kuunganidzawo masabhuku kuti tizokambena sezvavari kuita. Hatirwadziwi, hatinetseki nazvo izvo, nokuti tinoziva kuti vanhu vaakuenda, vanhu vaakubuda. Isi chedu kupenetreta tichipinda mukati memaruva nezvirongwa zvedu zvatiri kuita iko zvino.
VaMuhadhi vange vachigara mudhorobha reMasvingo kubva musi wa5 mwedzi uno vachiita misangano mumatunhu ose manomwe anoti Matsvingo, Chiredzi, Zaka, Mwenezi, Gutu nekwaChivi, uko kwavapedzisira nemusangano wavo nhasi nemasabhuku eikoko. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti vasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yavanoti ndeyenhema. Mhosva iyi inonzi yakaparwa muna 2016. VaMasaraure vasungwa nhasi apo vaenda kuHarare Central Police Station kwavanofanira kuenda sezvakatarwa nedare sechiga chekupiwa mari yechibatiso pavakasungwa pane imwe nyaya yavaipomerwa yekuda kupidigura hurumende apo vairatidzira nekudhura kwezvinhu asi vashandi vachitambira mari shoma shoma. Nyaya yasungirwa VaMasaraure ine chekuita nerufu rwenhengo yesangano reAtuz vaRoy Issa avakadonha kubva pakamuri yechinomwe kana kuti 7th floor kuJameson Hotel muHarare muna 2016. Dare raMajor Street rakambopa mutongo panyaya iyi rikati painge pasina umbowo hwekuti vainge vaurayiwa kana kuitwa akafira mberi. Vaimbova mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vakatenda panguva iyi kuti mufi akafa mushure mekuzvidonhedza akadhakwa. Mashoko abva kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uko VaMasaraure vari zvakare mutauriri wesangano iri, uye mamwe mashoko abva kuAtuz ati vashamisika zvikuru nechiitiko ichi kuti VaMasaraure vave kusungwa kwapera makore matanhatu. Masangano aya anotiwo izvi zvakanangana nekuda kumbunyikidza vanhu vanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende pamberi pesarudzo dza 2023. Crisis in Zimbabwe Coalition inotiwo mutemo wave kushandiswa sembato neZANUPF kumbunyikidza vanopikisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vadaira nharembozha yavo vati vange vari mumusangano. Mutori wenhau Jeffrey Moyo abatwa nemhosva yekuchikora mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration laws. Moyo anomboshandirawo bepanhau reNew York Times uye anzi Nedare akaita kuti vatori venhau vaviri vebepanhau iri vapinde munyika zvisiri pamutemo. Kudzanai Msengi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare vamakinzira vati vagutsikana kuti muchechesi akapa umbowo hwakakwana hunoratidza pachena kuti Moyo akapara mhosva yaaipomerwa. Asi gweta raMoyo amai Beatrice Mutetwa vati havana kugutsikana nemutongi wapiwa nedare vachiti wange usingaenderani neumbowo hwakapiwa mudare vakati vachakwira kudare reHigh Court kuti mutongo uyu uraswe.
We believe we have very good prospects of success on appeal because
ndinofunga tine mukana wakanaka wekubudirira pakuisa kudare reHigh Court chikumbiro chekuti mutongo uyu uraswe sezvo usingaenderani neumbowo hwakapiwa mudare. Pane zvakawanda zvekufungidzira zvashandiswa pakuve nemutongo uyu, saka tichaupikisa.
Mutongi vanzira vati zvisinei nekuramba kwake mhosva iyi, umbowo hwakapiwa mudare hunoratidza kuti Moyo akabatsira kupinza munyika zvisiri pamutemo. Vatori vepanhau reNew York Times vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva nekuvatsvagira magwaro esiri echokwadi ekuti vakwanise kushanda sevatapi venhau. Moyo anzi abhadhare faindi yemadhora zviuru mazana maviri inoi ndiyo faindi yepamusorosoro inokwanisa kubhadhariswa munhu anenge achikwera mutemo wakadai akanzi aizogara mujere kwemwedzi mitanhatu kana atadza kubhadhara mari iyi. Pamusoro pezvo Moyo atongerwa kugara mujere kwemakore maviri asi mutongo uyu wasendekwa parutivi kana akasapara mhosva yakafanana neyaawanikwa ainayo mukati memakore mashanu. Vanzira vati zvisinei nezvataurwa negweta rake vaona kushoreka kwaMoyo kwakakura zvikuru sezvo akapinza vanhu munyika zvisiri pamutemo avo vanogona kuve vaive vanhu vaigona kukanganisa kugadzikana kwemunyika. Moyo akasungwa muna Chivabvu gore rakapera mushure mekubatsira Goldbaum naSilva nekuvatsvagira magwaro eZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC asiri echokwadi. Moyo audza VOA kuti afara kuti haana kupiwa mutongo wekuti apinde mujeri asi ati anoda kuti zita rake richeneswe.
Ndinotenda zvikuru kwazvo nebasa rakabatwa namagweta angu eBeatrice Mutetwa naDoug Coltart. Vakaita basa gurusa gore rese vachingorwisana nenyaya iyeyi tichingofamba tichiuya kuno kubhulawayo kumatare edzimhosva pasina zviri kubuda. Asi nhasi uno ndasunungurwa chaizvo. Kunyange zvazvo ndisina mufaro wakanyanya kupererera nokuda kwokuti ndiri kutoonekwa segororo rakapaza mutemo wenyika. Ndinoshuvira kuti paapili iri kuzoitwa namagweta angu ndibve ndacheneswa panyaya iyi.
Nyaya Moyo yakaita mukurumbira pasi rose mushure mekusungwa kwake nekugara mujeri akazobhadhariswa mari yechibatiso mushure memavhiki matatu. Vatavang Manika vanove mushandi weZRMC avo vainzi vakashanda naMoyo pakupara mhosva iyi vakawanikwa vasina mhosva nedare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wezvemutauro kana kuti National Languages Conference. Musangano wemazuva matatu uyu watanga nhasi kuVictoria Falls. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekuvandudza nyaya dzemitauro mukusimudzira kubudirira munyika uye mukuzeya nyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitauro muzvare Cecilia Masana.
Redefining the role of Zimbabwean languages for national development towards Vision 2030 and beyond.
Tingadawo kutsvaga kuti zvakakoshei kuti vanhu vaungane sevana veZimbabwe vachikurukura pamusoro pemitauro yemunyika mavo kudai.
Zvakakosha zvakanyanyisa kuti vanhu vaungane nezvemitauro yavo nekuti mitauro yedu yemuZimbabwe inofambidzana pedyo nepedyo stiri ine tsika nemagariro edu. Saka naizvozvo tsika nemagariro edu tikasatambudzana tinoirasa. Ukatarisa mazuva ano vanhu vakawanda havachakwanisa kutaura mitauro yao ili mwana kutimu mpacha ya mwacha ya mwana hauta wala chiru mwana kutari kama mwana langu uchi angu cha ya mwacha ya mwana it's very important kutu sita mwana chiche ya tango maila nima mitauro yegu
ndinda chato wakuti imo mzimbabwe muno mutauro wa mitauro ya kawanda shakadi
mzimbabwe mwini mutauro 16 asimitauro inipa msoro inotarizimo msoro soro kudarika mimi mitatu chineche hongu chishona nechingerengi haya nanga mwajeza anota mwane wano wakari wati samingina inu zimbabu kujuzwa tege la mambu 13 atazoweze wa mkonstitution kuna 2013
kune zime erezu koro za munga nonge zero mchiti kwa kakutiziswa mime mitauro isiri chishona nechingerengi kata kutichuru
shabene nisa chikatarisa hiku kumatimoti kukwiti wa conference wa Victoria Falls wana wangi mwana kutiwa kutitarana chinambia michitonga uye shawa chisanga nisira na hicho chishona chacho michindirili kukatarisa huu pamo chila kumana kula mchuku mwana kutiwa nari kuku wa kutita hoshe kari chikalano kututa isa kutikalana na wate uru kumeneshi mboze kumashona lenti
awo wangu wari nyanji mnyadze shumitauro mzware Cecilia Masana vachitaura vari parunare ku Victoria Falls na Ivan Zininga we Studio 7. Iko zvinotombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti mauto eRussia akaparadza zambuko rangira Sara kupinda muguta reSeverodonetsk zvichapa kuti vanhuwo zvavo vari muguta iri vatadze kubatsirwa kuti vaende muupoteri. Ukraine inotiwo kunyangwe hazvo Russia iri kuedza kutora guta iri nekurwisa zvakasimba mauto ayo ari kurwisawo zvakasimba achibva nechepakati peguta iri. Russia inonzi yatotora zvikamu makumi manomwe kubva muzana zveguta iri. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti hondo iri mudunhu reDonbas rine guta riri kurwisana iri ichapinda munhoroondo yehondo seimwe yakaitwa mhirizhonga inotyisa. Vatyairi vemarori muSouth Korea vapinda muzuva richisere vachiratidzira nekuda kwekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Vatyairi ava vanoti kuratidzira uku kwapa kuti hurumende irasikirwe nemari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora. Pasi rose mafuta ekufambisa dzimotokari ari kudhura zvakanyanya zvitevera kurwiswa kweUkraine neRussia. Nyika iyi ndiyo inogadzira zvimwe zvinoshandiswa pamakombiuta kana kuti memory chip uye zvimwe zvakaita seSamsung Electronics uye makambani emotokari akaita seKia neHyundai Motors. Dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi nevashandi vari kuyambira kuti kunze kwekunge mamiriro ezveupfumi wenyika agadziriswa nekukasika veruzhinji vacharamba vachinonga svosve nemuromo nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvinodiwa neveruzhinji zuva rega rega uye kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika zvichienzaniswa nedhora rekuamerica izvo vanoti zvichadzosa nyika mukutambura kwekumakore a2008 kusvika 2009. Jonga Kademiri anotipa nyaya inotevera.
Panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba ichienzaniswa nedhora rekuamerica, mapoka ehurumende pamwe nemakanzuro munyika vave kuzivisa veruzhinji kuti vave kutara mitengo kana mitero yavanobhadharisa vachishandisa mutengo wedhora rekuamerica pamusika wemabhanga wezuva iroro. Izvi zvinonzi zviri kuomesera veruzhinji sezvo mihoro yavo isiri kushanduka, ukuwo zvizhinji zvavanotenga zvichitarwa mitengo pachishandiswa musika mutema. Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe avanoti mitengo yezvinhu munyika haichisiri kufambidzana nemutengo wedhora rekuamerica uri pamutemo sezvo vemabhizimusi vari kutara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Mitengo yezviro haizi kufambidzana ne exchange rate ye official usia kwe mabizimisi kana kuti nzvimbo dzehurumende ndo chote dzinofambidzana nemutengo iwoyo kana kuti vanhu vari kuwana mari kubva kuhurumende. Tinoziva kuti vazhinji vemabhizimisi nemhuri yeZimbabwe haisi kukwanisa kuwana mari yemaUSA kana kuti maamerican dollars kubva kuhurumende, asi kuti vari kuvawana paparrel market. Zvoreva kuti kana vaakutengesa zviro zvavo zvavanenge vagadzira kana zvavanenge vatsvaga, vanenge vaakushandisa parrel market rate.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanotiwo dambudziko rapinda munyika nderekuti vashoma ndo vari kudzika mitemo inobata veruzhinji vachingoshingisa vanhu, izvo zvinhu zvichiramba zvichiondomoka.
Hatisi kuona kuti inyaya ichapera zvakanaka iyoyo, nenyaya yokuti vanhu havasi kubvuma kuti zvinhu zvaomera vamwe vanhu. Maybe inyaya yokuti ivo vanenge vakere zvakasiyana nevanhu vakawanda. Saka zvatinosangana nazvo mazuva nezuva haisiri izvo zvinosangana nevamwe vanhu. Vashoma vanenge vasingazvioni zviri kusangana neruzhinji, ende vashoma vacho ivavo ndivo vanotipa mapolicies, ndivo vari kutotonga, ndivo vanenge vachiti aiwa chimboshingai zvinhu zvichanaka mangwana.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaprosi vachitambara vanotiwe nemakwiriro ari kuramba achiita mitengo yezvinhu, inflation yemunyika inogona kudzokera payakambosvika kumakore a2008-2009 apo Zimbabwe yakave ndiyo nyika yaive neinflation yakakurisisa pasi rose.
Especially in terms of Mazim dollar prices, taona zvichikwira zvakanyanya. Tiri muno yatingati pachirungu chronic inflation, zvinoti zviri kukwira zvakanyanya for over a very long period of time. And the challenge inopedza yazoitika ndekuti inopedza tamo inonzi pachirungu hyperinflation yatakambosangana nayo muna 2008 na 2009 patakazoita dollarization paya. Saka ndo challenge iripo iyoyo.
Saka zvinhu zvingagadziriswa sei kuti mitengo yezvinhu pamwe neinflation zvigadzikane? Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaKalisto Jokonya vanoti panofanirwa kujekeswa nehurumende kuti matanho api airi kutora ekudzikamisa zvinhu, uye urongwa hupi hwairi kuita panyaya yemafambisirwo ari kuitwa dhora rekuAmerica munyika.
Venyika yedu ndazvida kutiwo kana vativo kondrora foreign currency ngavachikondrora zvechokwadi. Vorega kuti chimwe chotengwa neforeign currency, chimwe hachitengwi neforeign currency. Vepetro vanotengesa neforeign currency, vedhizo vanotengesa neforeign currency. Asi vamwe mese hamubvumidzwi. Izvozvo ndo zvakatsveyama. Ndozvinoitisa kuti munyika vanhu varege kuva neconfidence nezvinenge zvichiitwa. Vachingoti mitemo inogona kuchinja, vanhu asi manheru mangwana yauya yachinja futi mangwana. Ndo zvisingadiwe.
Vamwe vari kutiwo kuti zvinhu zvigadzikane, hurumende inofanirwa kumbosendeka parutivi kushandiswa kwedhora remunyika, nyika yodzokera pakushandiswa kwedhora rekuAmerica. Asi gavhana vereserve bank of Zimbabwe vajohn Mangudya pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vagara zvavo vakatozivisa kare kuti dhora remunyika harisi kuzosendekwa, izvo zviri kunzi nevamwewo vanoongorora zveupfumi dzangovewo nharo dzemukuru dzekuti haangasiyi bhatyi padare. Hatinokwanisa kubata vaMangudya kanawo vaNcube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8 PM chatinotaura nevechidiki, tine hurukuro nenyaya yemhirizhonga munyika zvichitevera kupondwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Alley kunyatsime Chitungwiza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 pa kilohertz pa shortwave. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vanelson chamisa woenda kunochema muzvare More Blessing Alley mutevedzeri wemunyori mukuru webato rezanu pf vakembo muhadhi vokurudzira masabhuku kuti atsvagirei bato ravo rutsigiro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeisindebele
sokuisikati sendaba kuvoa ndebele amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane lezimbabwe
kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise-Washington DC
ulamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 14 kunhlangula 2022 ngukips dube endabeni zethu lamhlanje uyaxokozela omangalisayo esililweni selunga le-Citizens Coalition for Change umuyi uBlessing Alley
bayenzela ukuthi khona bethusele intatshelo zindaba sacela uhulumende ukuthi eyekele intatshelo zindaba
usetholakele elecala uJeffrey Moyo intatshelo zindaba yephephandaba le-New York Times okuthiwa wephula imithetho yelizwe leZimbabwe ikansili yakobulawayo ithi sokumele izakhamizi zedolobho leli zihlawulele ukuthwala izibi lokunye ngemali elesisindo sedola lemelika
imithi istationary lama-staples ezimota wonke kuloke kukhwela
asedonsa nzima amabhizimusi eZimbabwe kulandela ukugudeka kwesisindo sedola lelizwe
akusakwaniseka kusasebenzeka imali zamarenti aselazo imali yewansuku zonke ungathengiswa ukuthi namhla nge-13,000 nxa ususa lihodwa ufice sokuyi-50,000
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo uyaxokozela emzini womjeni kamoyi unkosikazi More Blessing Alley obulewe ngabantu abacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla lezanu PF umnondolo zindlovu usethulela lolu daba
abakubandla lezanu PF kubikwa ukuba bahlasele abakubandla le-Citizens Coalition for Change namhla enyathime esigabeni se-Beatrice kwathi amalunga e-CCC atshisa umuzi wesiphathamandla sebandla elibusayo okubikwa ukuba uthwalise nzima abaphikisayo amalunga ebandla le-CCC atshele i-Studio 7 ukuthi abanye babo balimele kulandela ukuhlaselwa kwabo ngamalunga ezanu PF besesililweni sikamuyi ekhuluma esemzini wawo Ali enyathini umnumzana Nelson Jamisa umkhokheli webandla le-CCC uthi kubuhlungu kakhulu ukuba omunye wabo ubulawele ezombusazwe uJamisa uthi akula muntu okumele afele ezombusazwe esithi okwenzakala elizweni kuveza sobala ukuba inguquko iseseduze
muri yekuali tinekuombone basa raitigati muri yakasimba tinozovana mukoma Washington very dedicated vari kubve panyika we want to thank you for continuing to support change and we salute hama dzangu dziri pasi munhu yemunhu une basa rokuronga kuti tigadzire shanduko munyika muno hatingarambi tisa zvinhu zvakadai nyika inofanira kubatana nyika inofanira kufambidzana nyika inofanira kuaia
uJamisa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuba engenzi udlakela esithi lokhu yikho okufunwa ngabantu ababulele uAli umntakamuyi silence uchasise ngababhekane lakho isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Davazwa Mgwadi uthi ibandla lakhe alilani lodlakela lolu
kana vanhu vakauraya vangani vanhu vakurayani munyaya dzerudo muno munyika yezimbabwe vangani vanhu vari kuurayana pasi rezvo rineri munyaya dzerudo tirikuudzwa kuti muzvare mobilizing ali vanga vaine rudo kana kuti pane rudo rwanga huripo nenyanya iri kutsvakwai ko kana pachitsvakwa mhosva munozotsvaka mhosva muchiipa mazita emapato zvichirevei
nkosikazi ali ucatsengelwa wokuba wabulawa ngodlelana nebandla lezanu pf upius jamba odingwa ngamapolisa athi waithandana naye kodwa ibandla le-citizens coalition for change lithi unkosikazi ali wabulawa ngamalunga ebandla lezanu pf ukusenjalo amapolisa asebophe umkhokheli wenhlanganiso ye-amalgamated draw teachers union of zimbabwe umnumzana obert masaraure oyisikhulumeli njalo senhlanganiso ye-crisis in zimbabwe coalition inhlanganiso le ithi akwaziwa ukuba ubotshelweni umasaraure kodwa kusobala ukuba ubotshelwe ezombusazwe asenelisanga ngokukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner ponyati obengaphenduli umakhalekhukhwini mele 27 ngiseharare ngimlondolozindlovu
abantu abaningi bathi bethuswa yikubulawa kwamalunga ebandla le-citizens coalition for change ngabacisekengelwa ukuba ngabalandeli bakamongameli emason mnangagwa lebandla lakhe ubathabile masuku usethulela lolu daba
ukubulawa kukankosikazi mo blessing ali lolangelihle zonda moyo kwethuse abantu ezimbabwe abathi kukhanya engani lokhu kuhambelana lezokhetho umnumzana felix magalela mafa ilunga le-citizens coalition for change uthi kulusizi ukuthi abantu bezimbabwe baphila ngaphansi kodlame
kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu bezimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama-election kanti thina singabantu esithanda ukuthula njalo i-constitution ilandele lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba ukudliwa kuyele emuva ukuthi basebenzise udlame bezame ukuthusela abantu ukufa kukamoblessing ali langelihle kubuhlungu hhayi ithi sodwa izimbabwe jikelele siyacubungula sesibona ukuthi abantu abaningi ngamaprovinsi wonke angitheni bayakusola kusikhumbuza thina kakhulu umbhuqazwe nemrambatshina
umfundisi useni sibanda umqondisi wenhlanganiso yezimbabwe christian alliance uthi izizalwane zonke zilelungelo lokuvikelwa nguhulumende kungakhathalekile ibandla lisekelayo
kuyasikhathaza kakhulu ukuthi abantu sebelahlekelwe izimpilo zabo njalo kulabantwana sebesele bezintandane kulezihlobo esezilahlekelwe omunye wabo kuyinto esikhathazayo sonke siyakwazi ukuba isisekelo sombuso owezimbabwe siyakhuluma ukuba kungabe kungubani umuntu olapha ezimbabwe ulelungelo lokunanzelelwa njalo lokuvikelwa nguhulumende ukuze angabulawa ngabanye abantu kumbe angathunjwa ngamandla ethathwa ngabanye abantu ngakho-ke lo ngumlando okuhulumende njalo kuyadingakala ukuba amapholisa aphenye abathole ngesikhathi esifitshane labo abacatshangela ukuthi yibo abangabenza lesi
umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende obusayo ulobudlwangudlwangu
ntu kuyadanisa ukuthi it took ama-Zimbabweans 42 years ukuthi bananzelele ngumbe wabona ukuthi i-ZANU-P F libandla elezikliwi lezigangi lababulali kucela bona abaku-opposition ngoba thina sihlala sikhuluma ukuthi i-opposition kungabe yi-CCC ngo-MDC kumbe ngaphi at some stage bonke babesupporta i-ZANU-P F ngabo-early 80s to 87 abantu emathebelelend bebulawa ngumbhuqazo igugulawonje so kithi akusonto entsha lokhu vele siyakwazi i-ZANU-P F asikaye siyithathe njengebandla eli-serious siyazi ukuthi libandla lababulali umnyaka ozayo uzaba ngumnyaka onzima vele ngoba i-ZANU-P iyabonisa ukuthi ayikajintshi ayikaguquki
unkosikazi sichelesile mahlango omele isigaba sephumula kudale lephalamende uthi lokhu okwenzakalayo kuyethusa omama bacine behlehlela emuva ngokwesaba
xa sikhangela i-50-50 omama singabantu singathi omama isikhathi esiningi ngabantu labana ababuthakathaka nxa bebona into enje isenzakala sigcina siyilinka to politics and sesizibuza ukuthi mina nginje kungisa nga kuyethusa kakhulu okwenzakale kumoblessing ngiyibona ngantiwa kuzehlisa izinga lethu cause omama sebesethuka ngoba nxade besazi ukuthi umoblessing was linked to politics abantu bagcina sebecabanga ukuthi into le yenzakale on political grounds.
Unkosikazi Nonceba Gwebu uthi ukhetho oluzayo luzaba lodlame njalo abantu abasoze bavota bekhululekile.
Sesesaba ukuthi sisekele amabandla aphikisayo ngoba sekulengozi yokuthi silahlekelwe yimpilo njengalokho sekubone kumoblessing ali.
Kodwa ukubandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi ukufa komuntu kuyahlonitshwa.
Ukufa komuntu akusiyonto elula njalo akusiyonto okumele sidlale ngayo ngesikhathi sonke. Imfa iyahlonitshwa nxa kuthe kwenzakala isihlakale esibi kangaka. Asiso sikhathi sokuthi abantu beqe ukuqala ukukhombana ngeminwe indaba ingakacubungulwa ngendlela epheleleyo. Udadewethu lo owuleweyo ufe kabuhlungu, ufe ngesihluku esibi okuyinto ngamina ngasiyivumele njengabantu siphila. Kungakhathalekile ukubana ukuliphi bandla, ungabe ukuZANU-PF.
Amalunga amabandla achiyeneyo athi akhathazekile kakhulu ngoba lokhu sokubakhumbuza ukhetho luka-2008 owagongodwa abantu abaningi ngabadlelana lebandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzatholakale lecala uJeffrey Moyo intatheli izindaba yephephandaba leNew York Times okuthiwa wancedisa abanye bakhe ukuba bengene eZimbabwe ongekho emthethweni. Umantshi woBulawayo ugwebe uMoyo ukuba avalelwe entulongweni okweminyaka emibili ebekwe eceleni okweminyaka emihlanu. Umantshi uthe kumele ahlawule inkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola 200,000 Zimbabwe dollars. UMoyo uyakuphika ukuba wangenisa eZimbabwe abanye bakhe ongekho emthethweni. Igqwetha lakhe lithi baza kuya emthethwandaba uyacela ukuthi isigwebo lesi sibekwe eceleni. Umnumzana Njabulo Ncube okuhlanganiso ye-Editors Forum uthi kuyethusa ugwetshwa kukaMoyo.
Kubonakala ngazathi khona benzela ukuthi bethusele intatheli zindaba ikakhulu sezikhangelane lo khetho oluzayo omnyaka ozayo. Intatheli zindaba ziza kuthola nzima ukuthi khona zenze umsebenzi wabo ngoba lokho kutshengisela ukuthi khona batho ukuthi bengenzi umsebenzi wabo. Siyakubona ukuthi uphiwe i-suspended sentence wahlawuliswa imali kodwa kusho ukuthi ekulungile khonokho. Kwenzekela bayenzela ukuthi khona bethusele intatheli zindaba. Siyacela uhulumende ukuthi ayekele intatheli zindaba zenze umsebenzi wabo. Akumelanga ukuthi umsebenzi wentatheli zindaba ubonakale engazathi into ebophisayo. Kumele abantu besebenze njengoba baphiwa amaphepha okuthi basebenze. Siyamzwela baba uMoyo ukuthi uhlanganile sahlukelwe lesi kodwa thina sithi khona uhulumende hayi yekelani intatheli zindaba zenze imisebenzi yabo. Ngoba ngalokho abakwenzile kutshengisela ukuthi khona sesiyakhethwe intatheli zindaba asoze sibe lakho ukuthi zisebenze kuhle zingesakhi. Okwamanje sezethuselwe and angisoze ngithandabuze ukuthi ngisho ukuthi khona sebezayenza lokho okuthiwa ngesilungu i-censorship bese saba ukuthi bethathele njani. Bangaki abancede abantu abavela phandle ukuthi bebekwanise labo ukuthi besebenze eZimbabwe bethathe izindaba. Hayi kubuhlungu lokho.
Umnumzana Njabulo Ncube ukwinhlanganiso yeZimbabwe Editors Forum besixoxa laye eseHarare. Wayakhala abantu koBulawayo kulandela umbiko owethulwe yikhansili othi izakhamuzi zedolobho leli sokumele zihlawule imithelo etshiyeneyo ngemali ehambelana lesisindo sedola leMelika. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikhansili yethule umbiko lonamuhla isithi akusasebenzeki edolobheni leli ngoba ukugugudeka kwedola leZimbabwe sokwenza ukuba inhlawulo yezakhamizi iphelele emoyeni bengenelisi ukuthwala izibi ukubalethela amanzi lokunye. Ikhansili ithi ukuhlawulwa imali elesisindo sedola leMelika kuqala kuyona le inyanga. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchazisa kabanzi ngodaba lolu.
Idolobha lakoBulawayo selikhangele ama tariffs eliwachajayo, likhangela futhi nomumo ophandle. Xa sikhangela imkambo lapho sithenga khona izinto, sinanzelela ukuthi i-inputs for service delivery okunjenge-fuel, ama-chemicals okuhlanza amanzi nokuklina i-waste water, imithi, i-stationery, lama-spapers ezimota, wonke kuloke kukhwela. Lokhu sokwenze kwaba nzima ukuthi i-council ibe yenelisa ukuthenga ama-inputs lawo. Yikho sesiqale ukwenza i-alignment of ama-tariffs ethu to ama-input costs, ukuthi singafiki isikhathi lapho i-service delivery izakholapsa kumbe ingasayinelisi ukuthi silethe njenge-council. Siyazisa izakhamizi lama-stakeholders lama-clients ethu ukuthi ama-rates and tariffs ethu azabe ese-indexwa kumbe efakwa at the ruling interbank rate. Sikhangela i-date of approval of the 2022, but i-council nxa ithumeza amabhili, amabhili ethu are charged on the last day of the month, and i-monthly bill yethu will be based on the ruling interbank rate. Asisho ukuthi amabhili azathutha ku-US dollars, but ama-clients azakontinua ethola ama-bills are based on izim dollars.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ebonisa uZulu ngokusebenza kwesinqumo abasivunyelwe ngohulumende.
Esikunanzelelayo futhi akhona amanye ama-services esiwalethayo njenge-council, such as i-submission of ama-plan drawings, among others. Lawa azabe e-based on interbank rate on the date of submission. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ngalesi sikhathi njengezakhamizi nama-stakeholders sibe siloke siqhubeka ukubhadala ama-bills ethu ukuthi so that i-service delivery ayicollapse. Esikucelayo kakhulu ukuthi asibhadale nini i-bill yethu in full njalo every month ngesikhathi, singabi lama-bill overdue.
Abahlali bakoBulawayo bona bakhala ngokuthi sebephila nzima ngenxa yokuthi iholo labo seliphansi kakhulu njalo intengo yempahla ikhuphuka nsuku zonke. Ukhathazekile umnumzana Benny Moyo ohlala eManningdale.
I-council ikopa kuhulumende, na uhulumende uthi ama-charges esibhedlela lawo futhi azabe sebenzisa i-US dollars. Siyibonile futhi uhulumende introduce ama-charges ezinara lawo futhi afakwa nge-US dollars. Sibonile futhi izimseki layo futhi ipheka i-examination fees isebenzisa umgomo we-US dollar. So lokhu akusimangalisi, kodwa lokungaba kuhle nje ukuthi ngabe bake bakhuluma lathi bezwe ukuthi abantu bacabangani. Kuba buhlungu kakhulu kithi ngenxa yokuthi umumo welizwe mubi.
Umnumzana Mandla Chuma esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi kusobala ukuba imali yakuleli ayisela sisindo.
Umbiko esiwuthole uvela kukhansili yakoBulawayo namhlanje uveza sobala ukubana ngempela idola lakuleli kalisasebenzi, kalisela sisindo. Le mali abantu kade bevele bezibhadala bezingasayisizi ikhansili yakoBulawayo. Yikho ke sebesithi khona kungaba ngcono ukuthi amabhili lawo abuye e-forex, abantu bese bezikhethela bona ukubana babhadala ngayiphi imali, ngoba lokhu bese kusenza ukubana behluleke ukwenza umsebenzi okumele bawenze njengosodolobho. So yebo, kubuhlungu ebantwini ukubana kuzakhwela, but yonke into ivele isikhwelise.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uncoma okwenziwe lidolobho lakoBulawayo esithi idola leZimbabwe kalisathengi lutho.
Kufanele labantu bemchova, abantu bemchova bathi umchova yidola for 2 or 50 cents, but they are not simple saying mabhadalisa nge-US dollar kuphela. Umchova uyakwanisa ukuthi ugade nge-bond on a translating a ruling rate of that day. So the council is simply saying they are now going to peg their prices in a stable currency of the day.
Ezinye izakhamizi zithi zilakho ukuthathelwa izindlu ngoba zizakwehluleka ukuhlawula imithelo etshiyeneyo ngedola elihambelana lele Melika. Nimele umsakazo we Studio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ulalito kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namhla sixoxa ngodlakela eZimbabwe kulandela ukubulawa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Siyangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elirussia lithi selithuthuna idolobho elikhulu emfukweni omnye umhlobo lo kwele Ukraine. Lithi seligombolozele elinye idolobho elikhulu, ngakho ke ele Ukraine kumele liqaphele. Kukhangelwe ukuba kusasa kuzavezwa edale leCongress okunye okwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ngesikhathi kuhlaselwa idale leli ngomnyaka ka-2021 kubalwa ama-electoral votes. Osomabhizimusi abaningi kobulawayo bathi sebesehluleka ukuqhuba ngemfanelo amabhizimusi ngoba sebebalutshwane abantu abathenga impahla etshiyeneyo esibiza imali ephezulu. Bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kubathwalise nzima, ngakho ke abanye babo balakho ukubhidlikelwa ngamabhizimusi nxa isimo somnotho singaguqukanga elizweni. Kubika intshatsheli zindaba u-Ezra Jesus Banda.
Kulezi nsuku akusela ukuxokozela izitolo eziningi okuthengiswa ukudla lempahla ngoba akusela abathengi abaningi. Unkosazana Lwazi Mbowa uvale ibhizinisi yakhe yempahla ezendlini ezifana namasofa, namafriji, nezitofu ngenyanga ephelileyo.
Kade ngingomunye wama-business people akobulawayo, kodwa hayi into zinzima zimanga kuhle. Akusakwaniseka, akusasebenzeki imali zamarenti aselazo. Imali iwansuku zonke. Ungathengisa ulutho namhla nge-13,000 nxa ususiya lihodwa ufice soluyi-50,000. So konke khona okufele kusibisele emuva, akusela nto esingayenza, sesihlezi kuphela.
Umnumzana Thompson Moyo layo uthi sokukubi kubhizinisi lakhe.
Ibhizinisi kulezi nsuku ihambe kuhle, abantu bayakhala abalamali. Lama-buildings lapha kobulawayo badura abanikazi bama-buildings, so sithwele nzima kakhulu. Senze okwe-printing, photocopying, esikhathini yahlala 2 hours kungena umuntu oyedwa.
Edolobheni lakobulawayo ukuphaka imota sobhadaliswa, amabhizinisi amaningi aselahlekelwa ngabathengi, yona imali sivele ingekho. Umnumzana Charles Ncube ule bhizinisi lokuthengisa ukudla.
Ile shop lapha etown ekuthengisa ukudla, so lokho kwabuya umthetho lo oyiparking omutsha. Okwamanje imota zisakwanisa ukubuya ziphakha lapha, abantu abasakwanisa ukubuya bethenga ukudla, so sokunje kungiforce ukuthi ngigcine sengivala ishop.
Unkosazana Bonginkosi Ndlovu uthi kubi kubhizinisi lakhe lokuthengisa amakhompyutha.
Hayi, ilizwe lethu lele alisemanga kahle ever since kwatshintsha ibhondi leli. Abantu abasabuyi ukuzothenga, into ziwomile, wonke umuntu uyakhala njalo. Le nto zikhwelile yikubengezela loncengisa, but ngala ngapha amarenti afunakala, lalokhu kuningi kuyafunakala. Okunye isituation inxa sokunzima, sizagcina sesizivalela amashopu.
Unkosazana Blessing Mpande yincwethu wezomnotho uchaza isizathu esenza amabhizinisi agalule kulezi nsuku.
Abantu abaningi siyananzelela ukuthi bahola nge-RTGS. Ukuthenga kwabo lokusebenzisa kwabo imali akusafanani lokusebenzisa imali okwakukhona emandulo. Abantu abaselayo imali yokuthi babe bethenga bazisebenzisa nsuku zonke ezindlini. Amabhizimusi ayaluza imali eningi, ayalahlekelwa imali eningi ngezikhathi eziningi. Ngakho ke amabhizimusi abona kungcono ukuthi avale ngoba abantu abaholi ngemali yaseMelika, abaholi ngisho wona amarandi aseSouth Africa. Ingakho sibona amabhizimusi amaningi evala kulezi nsuku.
Ukanya engana amabhizinisi amaningi azavalwa lonyaka nxa kuguguteka kwedola leZimbabwe okwenza abantu behluleke ukuthenga impahla abayifunayo. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Umhlangano wokuthuthukisa indimi zonke ezikhulunywa elizweni imhlobo etshiyeneyo usungulwe namhla eVictoria Falls, njalo kukhangelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa avule ngokusemthethweni kusasa. Umnumzana David Ndlovu, ongumqondisi wenhlanganiso yeSorotho Development Trust, uthi uhulumende bekhalaze ukuba beqoqe abantu bohlobo lwesisen kumbe itshwa ukuthi bayigida umdanso wabo weboro kodwa abasenelisanga. Uchasisa ngokuqakatheka kwalumhlangano kanye lokulondoloza indimi ezehlukeneyo kungqoqo ayiqhubele osithandekile mhlanga weStudio 7.
Ye, njengokuthi kule language conference eVictoria Falls, lami ngiye ngakuthola nje ngokuhamba kwesikhathi nje kubo ma-Twitter, ku-social media, then-ke kwasekusiba nakhona khona ukuthi siye sacelwa yi-Ministry of Youth khona la eCholocho ukuthi sibaqoqele abadala bazadingeka ukuthi behambe bayoyenza imigido khona ngale eVictoria Falls. So ke bebecela abadala ukuthi behambe bayoyenza umgido lo esikubiza ngokuthi yiboro. Ngicabanga ukuthi abadala laphana bebecelwa nje ukuthi bahambe bayenze entertainment, njengokuthi vele umhlangano lo uyabe ukhangela wonke ama language.
Ungathi imhlangano enjengaleyi iyaphathisa yini, njalo uhulumende engabe senza konke okusemandleni akhe yini ukuthi indimi lezi lazo zibe ngezinye ezisetshenziswayo okuthiwa ngesiNgisi official languages?
Ye, imhlangano enjengale iyaphathisa kakhulu kakhulu. Okokuqala, kuzabe kulabantu abaningi kakhulu laphana abalamakhono amaningi ahlukeneyo. Abanye kuyabe kungabantu phecelezi esingathi ngamalinguist, abanye ngama social linguist, abanye labo besenza okunye okuningine ngokwehlukeneyo ngezilimi zona lezi. So ke imhlangano naleyi iyancedisa kakhulu mangaka ukuthi isenziwa kubizwe bonke abantu, kukhangelwe futhi ukuthi inlimi zona lezi sihlangabezana lobunzima obunjani. Kancane mangingathi mina ulimi olunjengalona lolo lwetshwawo lulimi nje olwehlukileyo kulezinye inlimi esingathi phecelezi ama-Bantu languages, ngoba lona indlela yokulubhala luhlukile and lokulukhuluma indlela yakhona futhi ihlukile kakhulu. So kuyabe kudinga abantu abalamakhono. Thina asikakabi lawo kahle kahle amakhono, ngoba na engikwenzayo ikhona khona ukuthi manga usebenza le community abangabahlobo bakho, uyabe lawe uzama ukwenza okuncane ukuthi ulimi lungafi. Kodwa ke siyadinga ukuthi kube labantu abangasibonisa indlela yokulubhala ulimi phecelezi lokho esithi autograph. So imhlangano njengana le iyancedisa kakhulu kakhulu kakhulu, ngoba ihluphe siyabe sihlangana nazo liyakwanisa ukuthi lizikhulume. Ngelinye ilanga lingaba lenhlanhla omunye umuntu mhlawumbe azwe esesiba lesifiso sokuthi mhlawumbe angabuya azoncedisa. So yikho lathi sasifisa mpela ukuthi maku siba lemhlangano njenganabe singasaleli phandle, singasaleli phandle, ngoba hayi ulimi luyasihlupha lona lolu. Kuthi uthi vele maku ngasazange kwenziwa eminye imizamo thizeni lungagcina luthabalele vele.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeSorotho Development Trust, wexoxa ecingweni losithandekele mhlanga weStudio 7 eseCholocho. Ngakubalisani namhlanje sihlobo sikhangele besikhokhela namhlanje. Uyaxokozela okumangalisayo esililweni selunga le-Citizens Coalition for Change, uMoyi uBlessing Ali. Usetholakele lecala uJeffrey Moyo, intekela izindaba yephephandaba le-New York Times, okuthiwa wephula imithetho yelizwe leZimbabwe. Ikansili yakoBulawayo ithi sokumele izakhamizi zedolobho leli zihlawulele ukuthwala izibi lokunye ngemali elesisindo sedola leMelika. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje, Oliver Lesayo noGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.